Ina ni bonya tsikona kuti chipunya ikunetsa vanhu vachi nokuti mu MDC amutsamudzora vari kutaura iroro. Nyaya ya bianetsa ndeyokuti kune ma WhatsApp groups anopigwa nemunhu wese wese kusanganisira vanhu weCIO vanotaura kuisa manyongori vachitwista twista zvakataurwa. Nyaya iripo ndeyokuti MDC yakagara National Council yayo ikati iyo ngaipe alliance nevamwe vanhu. Chasara ndechokuti tauye list chauya navatipa panational executive iri kuuya. Iyo list inotaura nezvokuti maconstituencies ari kuenda kualliance ngaasiri kuenda kualliance ndeapi. Ndo zvasara, ndiyo process yatiri kusara tiinayo muchemiiyoyo.
Asi chii chiri kuitawo kuti makakatanwa mubato menyara amba aripo? Nokuti tinonzwawo kuti nanhasi kune vamwe vari muutungamiri vari kuramba kutambira iyo nyaya yemubatanidzwa.
Kwete kwete, hakuna kana munhu wani ari muutungamiri asingadi mubatanidzwa. Nyaya iripo ndeyokuti pari kufanira kuitwa chikamu chekupedzisira. Chikamu chekupedzisira ndechokuti utungamiri wese hunge uchiona kuti masisi ari kutaramira sei. Ndo zvatoda kugadzisa chete kuti kana maalliance akatadza kufilda tinofanga tine munhu ari pastandby watinobva taisa ipapo. Nokuti zvinogoitika kuti panozoita maconstituents anozoita anoopposed.
Saka munotarisirwa kugara riini pasi kuti muzee nyaya?
Majesi edu angangova 12 na 18 January. Tapedza kuita meeting yedu yenational executive nenational council. Tobva taita musangano wemaalliance partners ose. Chakanyanya kukosha chaiva kuti vanhu vanzwisise ndechokuti kana takaita enza zvive kuti taa party imwe chete, maparty anoramba aripo.